Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, gunyana 3, 2024. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voita musangano nemutungamiri wenyika yeChina vaXi Jinping. Vamwe vadzidzi vanoti masangano anovamirira akaita seZinasu neZikosu ave kutadza kuvarwira. Dare reparamende ratanga kuziya bhiri rekuwandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti private voluntary organizations amendment bill. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaita musangano nemutungamiri wenyika yeChina vaXi Jinping pamberi pemusangano mukuru wekudyidzana kwenyika dzemuAfrica neChina kana kuti Forum on China Africa Cooperation. Ivans Zininga weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachinyora padande mutande ravo reX vaMnangagwa vati hurukuro navaZi yasimbaranza ukama pakati peZimbabwe neChina vakati vari kutarisira kuramba vachishanda vese mune ramangwana. Mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba vatiwo vaMnangagwa navaZi vanyorerana zvibvumirano gumi nezvinomwe kana kuti 17 memorandums of understanding munyaya dzakaita sedzezvicherwa kupanana nyanzvi kutengeserana kurima mando dzemoto kusimudzira maruwa nezvimwe. Muzinda weChina waburitsawo mashoko padande mutande reX uchiti vaZi vanoda ushamwari hwakasimba hunotsigirwa nezvinhu zvishanu zvinoti matongerwo enyika, upfumi, kudyidzana munyaya dzezveupfumi nekutengeserana, kudzivirirwa kwenyika, magariro evanhu uye mukudyidzana nedzimwe nyika. Vamwe vapinda mumusangano uyu vanosanganisira gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava uye gurukota rezvemari muzvinafundo Mutole Ncube. Ko misangano yakadai yakakosha zvakadini? Tabvunza mukuru mubazi rezvekudyidzana nekutengeserana vaLevit Mugejo.
Musangano inoitwa yese pakati peZimbabwe neChina micherechedzo yekudyidzana yemhando yepamusoro pakati penyika iyi. Zimbabwe neChina tine kakudyidzana kepamusorosoro kubva kumabhizinesi kune zvematongerwo enyika sezvamareva kumigodhi. Zvese izvi zvinoitwa kuri kupfurukidza kwekudyidzana kwatinoita neChina.
Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare Chennai Mutambasere vanoti havo havaoni paine zvinobatika kubva muhurukuro yavaMnangagwa navaZi.
Handifungi kuti pane zvizhinji zvatingatarisira kuti zvichange zvichiwanika kubva kushanya kwaita vaMnangagwa kunyika yeChina. Izvi nekuti China yakatogara yataura kuti vachange vachimira kuramba vachitipa mari zvikwereti zvavanga vachimbotipa kutakatarisira kugadziriswa kwehwange unit 7 and 8. Izvi vaitaura nenyaya dzehumori, nyaya dzecorruption iri munyika kuti pare zvino vachambonge vachiongorora vachiona kuti zviri papi nyaya dzehumori zviri papi.
Izvi zvatsinirwawo nemukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munzvimbo dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguwu.
Mameetings akadaro aya vedu vanoenda kazhinji vakazara nepolitics. Asi China kana ichigadzirira kusangana nemutungamiri weZimbabwe inenge ichitarisa mikana maeconomic opportunities ekuti vemabhizinesi veChina vauye muZimbabwe vatore maminerals. Saka mukazvitarisa ipo zvinezvi hatina maminerals idari kunyatsa kukwenenzwerwa nechina iko zvinoti nelithium iri kungobuda ingori concentrate
zvichakadaro vachitaurawo kumucheto wemisangano yavo kuChina nezvizvarwa zveZimbabwe vamunangagwa vakadzokorora kuti havasi kuzovandudza bumbiro remitemo kuti varambe vachitonga panopera temu yavo muna 2028
ndakataura kuti ini I'm a constitutionalist kambozvo zvinoreva kuti ndotevedza mutemo nebumbiro remutemo ndinoritevedza chaizvo chaizvo zvakarezve ndine mumwe wakarinyora
vakaenderera mberi vachitiwo
avo vanotavo makuwa navo muchitida shefu vanazowedzera makore aakoda handiti ndine ndima yangu yandakaipiwa vanhuvanuvezivo kana yapera kuchaya mazotora ndima dzavowo hazviwa I'm in my second term and I already know the date that I'm going to have to do in 2020. So, if you have a question, I'm going to ask you a question. As this is what I'm going to do.
Asi nengu yedare reparamende inomiririra Warren Park wa Shakespeare hamauswa vechimwe chikwata chebato rinopikisa Citizens Coalition for Change chinotungamirirwa nava Jameson Timber vaudza Studio 7 kuti muromo wagara hawo hauzarirwe nerwizi
mashoko avanotaurawo semunhu anoita zvematongerwo enyika vamunangagwa ane zvavakambotaura kare vakati ini ndiri softi ndakapava secotton wool asi vachipinda takaona kuti vamunangagwa handizvo zvavaitaura zvavari mukatarisa iko zvino kodzero dzevanhu dziri kutyorwa
pamusangano wemazuva matatu weFOCAC uri kutanga mangwana China inoti iri kutarisira kuti vatungamiri venyika dzemuAfrica makumi mashanu vachange vachipinda mumusangano uyu vamwe vatungamiri vemuAfrica vasangana navazhi vanosanganisira mutungamiri weDRC vaFelix Tshisekedi uye mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa Evans Zininga, VOA Studio 7, Washington, D.C.
Dare reparamende rinonzi ratanga nhasi kuzeya bhiri rekuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira kana kuti Private Voluntary Organizations Amendment Bill. Gurukota zvemitemo vadziyambi ziyambi vaudza dare kuti chinangwa chavo hachisi chekurambidza masangano aya kushanda asi vati mutemo uyu ucharanga vanoshandisa mari dzemasangano akazvimirira oga kutyora mitemo yenyika vachiita zvematongerwo enyika United Nations iri kushora zvikuru mutemo uyu ichiti unokanganisa mashandiro emasangano akazvimirira Mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata vanokokera Zano PF mudare reparamende vapupuraito garepi.
Nyaya yekuti mamwe masangano anofunga kuti kana mutemo wePVO ukange wapaswa zvinokanganisa mashandiro avo. Kungoona sokuti vanhu vanenge vachida kushanda munyika dzimwe vasingadi kuteedzera mutemo yenyika. Mutemo uyu hausi kuitirwa kuti umbunyikidze vakazvimirira voga
chinangwa chavo ndechei chaizvo vatogarepi
vose vakazvimirira voga vanoda kushanda ngavashande vari pasi pemitemo yenyika uye kana ukashanda mabasa ako uchiremekedza mitemo yenyika yaunenge yakugamuchira kuti ushande hauna kana dambudziko asi kana vanhu vaine zvinangwa zvokuti vashande vachiita zvisingapindirani nemitemo yenyika iyoyo wobva waona kuti saka pane zvinangwa zvinenge zviripo zvisinei norubatsiro rwavanenge vachiti vanobatsira nyika yeZimbabwe
vanga vari vanokokera nhengo dzeZANU PF mudare reparamende vapupuraito garepi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 Blessing abatawo mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo
Hongu iwo vataura vachiti mutemo uyu uri kuedza bedzi kuda kubvisa pamutemo kuti mapoka anoshanda akazvimirira oga asava anoshandisa mari dzecherity dzavanopiwa kuti vatsigire mapato ezvematongerwo enyika izvi zvichiitirwa kuti vashande vari pasi pemutemo asi iwo maPVO angoramba aripo
pane yakaipa herabha vakumalo
chinoonetsa ne hurumende yedu ye ZANU-PF ndeyekuti inogona zvakanyanya kuindicator left asi iyo ichitena right. Saka zvese zvavanotaura izvi tinotozozvitenda zvazadzikiswa. Ndomaitiro avo vanhu ava. Vanoratidza kuti atakutyora tichienda kuruboshwe asi vobva vatyora voenda kurudyi.
Ne chikonzero chei muchifunga kuti vanoita izvozvo?
Kuitira kuisa confusion muvanhu.
Avanga vari mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vari parunhare naBlessing Zulu Studio 7. Vamwe vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro vanoti masangano anomirira kwedzero dzavo ari kukundikana kuita basa ravo zviri kuzovasiya vari pamhene. Vamwe vanoti vave kunyanya kupindana nezvematongerwo enyika, vamwewo vachiti vanopiwa cheuviri kuti vasati bufu panyaya dzekugara zvakanaka kwavo. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera ari muHarare.
Mamwe emasangano anomirira kodzero dzevadzidzi vekumayunivhesiti nemakoreji anosanganisira reZimbabwe Congress of Students Union, ZICOSU, kuchitiwo reZimbabwe National Students Union, ZINASU. Malvin Maregedze, mudzidzi wepachikoro cheGreat Zimbabwe University, anoti haoni basa rinoitwa nemasangano aya.
Yes, tinoona vachiuya kuzotsvaga rusigiro panguva yesarudzo yeSRC, asi kubva ipapo havauoni kana kuvanzwa. Kunyange pakaita nyaya dzakafanana nekukwidzwa kwemari dzekudzidza, vanongonyora zvitsamba, but chimwe chavanoita hapana.
Wechidiki anova mukuru wesangano rine chekuita nezvedzidzo, Reference of Education Africa, Moses Mbimbi, anotiwo masangano anomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro ari kurasika donzvo rawo.
Tichitarira in terms of manidzi yevana vechikoro akawanda zvinosanganisira nyaya dzeindustrial attachment. Izvozvo ndiri kuona ingava ZICOSU kana ZINASU. Hakuna ati ari builda capacity yekutanga kubatsira mastudents. Ndoo yatinoti student representative role.
Asi mutauriri wesangano reZinasu, Lifeline Guta, anoti vari kuedza nepese pavanogona kusimudzira kodzero dzevadzidzi.
Sebato reZinasu, mwedzi uno takakwanisa kutaura nevatungamiriri vepayunivhesiti yeMidland State kuti vakwanisa vachitambirawo kubhadharwa fees tichishandisa mari yemuno muZimbabwe iyo inova ziki. So ndichitarisa maringe nenyaya yandatsanangura iyi, yes, tinoona kuti bato rinomirira vadzidzi reZinasu rinozama neparinogona, asi rinosangana nematambudziko akasiyana siyana anova kumbunyikidzwa kutyisidzirwa uko inozova zvinozodzivirira nekulimita kumirira kwavanoita chi vadzidzi.
Mumakore ekare, vatungamiri vevadzidzi vemumakoreji nemayunivhesiti vairatidzira zvine mutsindo kana kodzero dzavo dzekudzidza dzambonyikidzwa. Asi zvinonzi nevamwe, hurumende pasi pevaive mutungamiri wenyika, Mushakabvu Robert Mugabe, yaive nani pakutendera vanhu kuti varatidzire sekodzero iri mubumbiro remitemo kana zvichienzaniswa nehurumende yava Emmerson Mnangagwa. Kunyange Studio 7 yaedza kunzwawo divi rehurumende panyaya zvekodzero dzevadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro, vakuru vemubazi rinoona nezvenyaya idzi vanga vasiri kubatika panhare mbozha dzavo. Asi gurukota rinoona nezvenyaya dzemukati menyika vakazembeka zembe, vanogaro vimbisa shamu ine munyu kune avo vanoda kuita zvekuratidzira vasina kupiwa mvumo nemapurisa. Lennon Mingore aiva mutauriri wesangano rinomirira vadzidzi vepayunivhesiti of Zimbabwe gore rapera anotsanangura kukosha kwakaita kuremekedzwa kwedzidzo yepamusoro.
Indi imwe nzira yavangakwanise kushandisa kuti varambe vachimirira vadzidzi kuseparata kana kusiyanisa basa ravo ivo semaunion nebasa remapolitical parties. Icho ndo chinhu chingaite kuti maunion arambe achimirira zvido zvevadzidzi zvisinei nekuti vangange vachibva kubato ripi.
Sangano reZICOSU rinonzi rakarerekera kudivi rebato riri kutonga reZANU-PF kuchitiwo ZINASU ichinzi yakarerekera kumapato anopikisa. Anoongorora nyaya dzezvevadzidzi vemuzvikoro izvi uye vari mukuru wesangano reFemale Students Network Trust Muzvare Evanice Munando vanoti zvematongerwo enyika ndizvo zvatadzisa kuti masangano aya aite basa ravo nemazvo.
They are very compromised. Zvakafanana nekuti kana SRC reZikosuka inongoita zvinhu zvayo. Vastudents kune ZINASU, kune independent, kune vasingatodi zvemaunions. But you really find out kuti havaite fully represented. Inyaya yepolitiki vanenge vachingotorwisana chete.
Vamwe vevatungamiri vanhasi vakambopindawo mukutungamirira masangano anomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro ndevanoti vaNelson Chamisa, kuchiti mumiriri weHwange Central, mudare remakurukota eParamende vaDaniel Molokele, pamwe chete nemumwe wavo vatafadzwa mugwadi vanomirira Buyera West, kozotiwa vaJobs Kala navaCharlton Wende. Mushaka Bulen Mojongwe aive mutauriri weMDC ndemumwe mudzidzi aizikanawo zvikuru munyika. Vamwe vanoongorora nyaya dzezvevadzidzi vanoti hurumende inofanira kumira kumbunyikidza kodzero dzevadzidzi kuti vasataure nhunha dzavo, sezvo izvi zvichidzoserawo kumashure kuremekedzwa kukodzero dzavo. Gore rino kune vadzidzi vanodarika zana vakasungwa mushure mekupomerwa mhosva yekuda kukonzeresa kusagadzikana munyika apo Zimbabwe yaigadzirira musangano weSadc Heads of State Summit wakaitwa mwedzi wapera. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Israel nemusi wemugovera inoti yakauraya Ahmed Foz Wadia, imwe nhengo yechikwata cheHamas yakarwisa nyika iyi muna gumi guru. Mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vati nyika yavo ichakunda muhondo neHamas kunyangwe isina zvombo kubva kuBritain. Britain yakazivisa kuti yambomira kutengesera Israel zvombo ichipomera mhosva nyika iyi yekutyora kodzero dzevanhu. VaNetanyahu vari kushorwawo nevamwe vari kuratidzira munyika iyi vachiti vanofanira kubvuma kumbomisa hondo kuti vari muhutapwa vasunungurwe zvichitevera kuwanikwa kwevamwe vatanhatu vakafa svondo rapera. Vakuru vehurumende muDRC vanoti vanhu zana nemakumi maviri nevapfumbamwe vakafa vachiedza kutiza mujeri guru renyika iyi reMakala Central Prison. Vakawanda vanonzi vakafa vachiita zvekutsikirirwa. Zvinonzi mamwe madzimai akabatwa chibharo mumhirizhonga iyi uye vamwe vanhu makumi mashanu nevapfumbamwe vakakuvara. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International rinoti jeri iri rinokwanisa kuchengeta vanhu chiuru chimwe chete nemazana mashanu kana kuti 1500, asi iye zvino rine vanhu vanodarika zviuru gumi nezviviri kana kuti 12,000. Dambudziko rekushayikwa kwemagetsi munyika rinonzi riri kutarisirwa kutowedzera zvichitevera kudzikira zvakanyanya kunonzi kwaita mvura iri mudhamu reKariba iyo inoshandiswa mukugaya magetsi kugwenya reKariba South Hydroelectric Power Station, izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi zvichakanganisa zvakanyanya upfumi hwenyika pamwe nekukonzera kusagadzikana kwemari yemunyika. Mashoko ekuti mvura yadzikira mudhamu reKariba ari kuuya panguva iyo kambani yeZESA yakazivisa svondo rapera kuti dambudziko rekudzimwa dzimwa kwemagetsi richamboramba riripo zvichikonzerwa nekufa kwerimwe remagwenya emagetsi ekuHwange. Kunyange hazvo kambani iyi yakati iri kuita zvose zvainogona kugadzirisa dambudziko iri, munyika munonzi hamuchina mufaro sezvo kushayikwa kwemagetsi kuchinzi kuri kukanganisa zvakawanda. Mumwe murimi wekumacheke mudunhu remashanaland East vaValentine Ziswa vanoti kushomeka kwemagetsi munyika kwaive kukanganisa mabasa avo ekurima sezvo varimi vakawanda vakarima gorosi rekudiridzira vachishandisa magetsi. Vaziswa vanotiwo vamwe varimi vakatotanga kutimbikira fodya kutanga kwemwedzi uno iyo inoda kudiridzirwa.
It's going to be very expensive in terms of farming kuita dzakushandisa dhiziri kutitise mumagenerator kuti tikwanise kudiridza kana kushanda. Chepiri ndechekuti even tikaraita masola pane mange malevel asiagone kushandisa masola system.
Vezvitoro ndevamwe vari kuchemawo sezviri kutaurwa nemutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu, avo vanoti kushayikwa kwemagetsi kuri kuzovadhurira sezvo vachizomanikidzwa kushandisa majenareta.
Vamwe vanoshandisawo sola.
dambudziko riri pa generator nderekuti fuel yacho inotengwa nemayusa. Saka vezvitoro zvikuru vanenge vasina mayusa acho ekutengesa fuel nekuti vanosungirwa kutengesa nemazigi nemayusa asi vatengi vakawanda vari kuuya kuzvitoro mafomal shops vari kutenga nezigi.
Mukuru wesangano rinoona nezvemagariro evanhu akanaka munyika reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Tendai Mbofana vanoti kushayikwa kwemagetsi munyika kwave kutowedzera matambudziko evana veZimbabwe agara arimo achikonzerwa nekusamira zvakanaka kwehupfumi.
Tinonzwa zuva nezuva vamunangagwa nehurumende yavo vachiti Zimbabwe is open for business. Uyai muvhure mabhizinesi enyu muZimbabwe. Asa hazvingaitikika kuti business ingauye kuvhura munyika isina magetsi. Magetsi ndo anoita kuti nyika ifambe, business rifambe, industry ifambe, nemudzimba medu otigare zvakanaka.
Nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti kushayikwa kwemagetsi kuri kukanganisa mapoka ezveupfumi akasiyana-siyana anosanganisira makambani vezvitoro, varimi pamwe nevemigodhi ava vasingakwanisi kushandisa majenareta.
Saka injodzi yatiwira ichavhiringidza upfumi hwenyika zvakanyanya kunyanya panguva yekuti zigi harisikugona kuona simba, harisingatakura kuri kusurvivor maeconomic shock. Saka inotova ine shock ndeyekuti murwere ari muchipatara neintensive care unit dokta vabva vabva vamba jekiseni reserial by mistake oita poison. Saka ipoison kuekonomi ichauraya upfumi hwenyika kunyanya karenzi yedu.
Vamutashu vanodzoka vachiti vemabhizimusi vave kungotarisira kuvimbiso dziri kupiwa nehurumende iyo iri kuti ine dzimwe mhindu dzairi kuita kugadzirisa dambudziko remagetsi iri. Nyika yeZambia iyo inogayawo magetsi kubva mudhamu reKariba yakatozivisa kuti nekuda kwekudzikira kwemvura mudhamu iri ichavhara gwenya rayo riri kuKariba kubva musi wa14 mwedzi uno, zvichireva kuti Zimbabwe inogona kutevedzerawo danho reZambia iri chero nguva. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, vaimbo vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kumirira Republican Party musarudzo yekutsvaga mutungamiri wenyika muAmerica pamwe nevavari kukwikwidzana navo amai Kamala Harris veDemocratic Party vari kuenderera mberi vachitsvaga rutsigiro munzvimbo dzakasiyana-siyana, asi mapato maviri aya achibvunza kuti sarudzo dzichafambiswa zvakanaka here. Mutungamiri wesangano reAll Hands on Justice uye vari muongorori wenyaya dzezvematongerwo enyika Advocate Kenneth Masie vanoti mapato maviri aya haana chekutya sezvo America ine utongi wejechetere uye yakadzika mitemo inobatsira kuti sarudzo dziitwe pachena uye zvinobuda musarudzo zvichiremekedzwa. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Zvinhu zviri kuoneka zvichitaurika pa this election May, because toka kutaura kuti integrity yemaresults pama elections aya is very important, and tichitaura zvekare kuti pama elections akapfuura aya nyaya yekuakizana kuti panogona kuva pakabatwa siri right pane amwe mastates in terms of my election results, neku conduct my election, kuti zvinhu zvaitaurika pa last election tiona zvekare zvinhu zvichitaurika pa this election. Saka tiona izvi zvichitamukurumbira pa election iyoyo kuona kuti election iyi yabatwa zvakanaka.
Zvii zvingaitwe nebato reDemocratic Party iro riri kutungamirwa naamai Kamala Harris kuti pawanikwe ipo vachinyatsotsidza hana dzevanovhota kuti aiwa sarudzo dzichaitwa mune zvakanaka, uyezvo bato reRepublican Party riri kutungamirwa navaDonald Trump?
Pari zvino tikuona kuti hurumende ine maDemocrats atingati current government ine zvayakaisa matanho yakaisa anova like ma inter agencies ari kuvheneka yatingati process yemaelections yeyo. So pane ma agencies akaita sana ma FBI, ma Department of Defense neamwe kana sei ma National Intelligence Agencies ari kuona zvekare kuti pasave ne atingati tampering ane ma processes emaelections yayo. Nekuti tinoziva kuti paelection dzemuAmerica pane mavhotero akasiyana-siyana anoita vanhu, amwe anoinkludawo zvekare kushandisa tingati maelectronic voting systems, vamwe vanotumira zvekare anonzi mapostal ballots and all that stuff. sasunzi izvikuitwa nehurumende yema democracy ikozvino kuti pave nema interagencies yayo kuti paonekwe kuti pasave neatingati malupo anokwanisa kuzoita kuti paite dispute elections but zvichitazvo zvekare kuti marepublicans chinokwanisa kuve chiitikawo zvekare because those out ari marepublicans ndo vanhu vainyo chema stere panyaya dzeintegrity chemaelections iyo but pari zvino ndoona sekuti America ino a very long standing institutions ya democracy and mainstitutions anoshanda muno muamerica so I would think kuti semarepublicans vanofoko vachi unawo zvekare kuti mainstitutions iyo agara aripo astrengthenewa kuti pasave pachiitika kuti pave nesarudzo dzinochida kuzodhautwa after dzaitwa
vanga vari mutungamiri wesangano reall hands on justice uye vari muongorori wenyaya dzezvematongerwo enyika vakenned masie vachitaura namavhelas musanganya uye westudio 7 vari kutexas muno muamerica yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga
Studio 7 izvo zvinongofadza izvi kana achiri ati mukuru haachada iye anozviziva kuti hapana kaakanga akamubvutira wakazvisana makanya saka nyekuda ukada vanhu vavadi haachadi vanhu havachadi and two terms kana dzapera dzapira hapana chekuchinjira constitution kuita mahumbwa akadaro kana dzimwe nyika dzinoti chii zvakwana enough is enough we want a new one opposition party futi
makadiko pastudio 7 apa ini ndinofarira chirongwa chestudio 7 ndinochitevera misi yose aiwa rambai muchitipa nhau rambai muchitipa nhau dzenyu inonyanya kufarira zvechirongwa chezvechitendero ichi ya vadzidzisi vaparidzi vamuri kuwisa pane vamwe vaparidzi vanoparidza chaiko de mukaramba makadeiro rambai muchitiwisira zvevamwe vaparidzi vanoparidza sevamuri kuwisa vanodzidzisa chaiko chaiko rambai makadaro
chaini yakatibatsira nezvombo chokwadi panguva yataifunga kuti tiri kurwira risununguko asi hauti kana iwe ukaponeswe nzara nemunhu wechiti musha wangu mudzimai wangu nevana vangu waita zvawada aiwa hazvisirizvo South Africa panguva yavairwira risununguko Zimbabwe yainge iri imwe yemafrontline states yaivape zvombo zvokurya nepekugara asi izvezvi vari kutiti budai muno vanhu vachipondwa vachipiswa vachiita kushungurudzwa kusungwa chero izvozvi uine pasipoti nemadays uri kungosungwa asi takavabatsira Thabo Mbeki akadoke kuita overstay pauprezidend echide kuextend term yake yeupresident akaitwa recall nepati yake nevamwe vake kuti aiwa vaakuchora bumbiro remutemo kuitire kuti nyika ive neutongi hwejekerere munhu asatore nyika kuise muhomwe make tapota ngatingova tinofunga nekushandira pamwe chete
izvo zvose zvinototaura vanhu vezano vachiti vachiindana nachigumba vachindonyengerana nanamunangagwa nanachigumba vavo vachitaura kuti haiwa ngaanyoreswe munhu ave nechinhu chake kuti chive chake hatitombodi kana kuzvinzwa ngavasapindira vachitiukurira mukati mepati yedu hatitombodi takavabata kudhara chidembotambatamba musee takabata iko zvinoizvi chero vakadini nhedzi dzavachamisa havachadzibati bato remacitizeni tinotsigirana napurezidendi wedu Wilson Chamisa hatichadi taneta kunyepirwa saka ngatisatombopatiswa rwendo runo vachamisa blue movement haichadi svatu haichadi sunhu dzinongouya kuzodongorera so hatichadi taneta ndini Bob Bozhongora
marara sei ana sisi tadisile mhlanga blessing mukoma jonga sisi mafe ndoda kutaura pamusoro pamukomana unonzi biliard wakagona zvisingaiti zvinodadisa kutsoka kuspadi wakaona spadi ichitarisa kurohwa nelusutu wakomana mukaona nyika kana ikaita zvematongerwo enyika ikapidza zvematongerwo enyika nekubhora ka hatina chinobudirira izvozvi zvii pavakazondotenga murungu iwokunzo muchachiona bhora kuti rinofamba sei muchaona Zimbabwe inokwalifaya ndaitokumbirana mukoma musona kuti ikadai vadzokawo vataurana nakocha kuti vapinde uye nyaya dzemari mari havapi vana vanotamba bhora mari asi vanojaivha kumabhenduko munoona ana chivhaya vechiipa mari kujaivha kusimudza magaro ukoga wotopuwa mari inotyisa asi vanotamba vechioka makumba havavapi mari ndimukoma John Chimbangazi parasimbega pari kutaura kadai zvagadzirisika
Tunotenda vateereri musakanganwa chirongwa chedu chevechidiki chethe connection nenguva dza 8 p.m. anokuonika ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndekusemwe na Praxidis Jeremiah.
Soko isika tisenda